Chirivo ndechekuti varairidzi vakamirira musangano uchaitwa uchandondo uchatiratidza kuti zvakamira sei. Hongu varairidzi vari kutaura kuti kubasa havasi kuda kudzokera, asi tofanira kunzwisisa zvakareka kuti nyaya yedu ndeyekuti nyika inoyi inyika yekuti vanhu vanofanira kushandiswa demo pese pese. Toda kutanga taita fulfill malegal requirements anodiwa. Kureva izvo tofanira kupa government due notice endezvo tichazviita, asi at the same time tichiburitsa pachena kuti tichipa due notice kudaro mamembers edu aari incapacitated kuenda kubasa. Kureva izvoti patakaita musangano wesvondera pfuura izvi takaita posheni yekuti varaidzi vanenge vachitenda kubasa 2 days pawiki rega rega nekuti vari incapacitated. Dai tichambotanga takamira ipapo, kana vanhu vazvina tazobudirira kuenda mberi tozoita tichiinkriza madays edu plus zvichemo zvedu tichiona kuti zviri kuadhinswa here. Asi chiripo ndechekuti varaidzi vari kuchema kuti havasi kubatwa zvakanaka. Takamirira zvakare kuti panopfera musangano uri kuitwa nhasi ndopatinozonyatsoona kuti tiri kutora gwara ripi, nekuti hatisingadi kuti timhanyirire kutaura zvinhu. Kumashure kwataitira tataura zvinhu, vamwe masangano ozotichinjira zvatinenge tataura. Taaimwa tikakwanisa kuti tange tinyatsobata chisungo chimwe chete soza kuti musangano waitwa hapana chabuda, tozoita madeclaration yedu tichazova taita musangano hapana chabuda kuta kutora gwara izvi.
Ndiani vamuri kusangana navo nhasi?
Tiri kusangana nehurumende yacho yese. Tikuona pane mazita emaminista akati wandei. Ndodavira kuti tichaona minista wekufinance, tichaona minista welabour, tichaona minista weeducation, tichaona maminista akati wandei wandei weeconomic planning wacho. Ndepamusana pauri chiripo ndechekuti vadeedza masangano ese zvisati zvamboitika muhistori yenyika ino. Netongozvizva kuti vanodeedza apeis council, musangano uriko wadeedzwa munhu wese neunioni yese. Kureva izvo kuti kana tikatatadza kubata chisungo apa, inenge iri nhaurirano inenge itadza kuprodusa result iri correct inobata munhu wese. Saka tichatitazoona kuti tapedza musangano todai vanhu vashandi vehurumende vachazosangana futi, tochitaurirana kuti totora gwara iri rekandotora gwara iri.